Mo tauriri wesito fuarare wa Michael Chideme. Vanoti gadziriso yerufaro stadium kutisike panodiwa nekafu FIFA nezifa. Yambumiswa nezvikonzero zvakasiyana siyana. Vachideme vanoti havo basa remazuva ese rinosanganisira kugadzirisa mukati menhandare zvimbuzi nezvimwe zvidiki diki riri kuenderera mberi. Asi gadziriso yepanogara veruzhinji, panogara vatori venhau, panopfekera zvikwata pamwe nemagetsi munhandare zvese zvambomiswa pari zvino. Mukuru wekomiti iri kuona nezverufaro stadium vaObert Mutonhori vanoti mitengo yezvishandiso yakakwira zvakanyanya munguva yelockdown, izvo zvakasiya mari yavaive vakaisa parutivi isakwane. VaMutonhori vanoti vave kutanga patsva kutsvaga zvishandiso izvo zvisingaitike nezuva kana mwedzi mumwe chete. Asi vachideme vataurira Studio 7 kuti kanzuro yeHarare yasimudzira basa kugwanzura stadium yakabatana nehomo yemutungamiri wenyika kana kuti President's Fund, iyo inotungamirwa namuprofita Hubert Angel. Vanoti vari kutarisira kuti kugadzira nhandare yegwanzura kusvika panodiwa neCAF neFIFA kuchapera nenguva zvekukwanisa kushandisa nhandare iyi gore rino risati rapera. Kusashandiswa kwerufaro negwanzura kwamanikidza zvikwata zvemuHarare kuti zviungane kushandisa nhandare imwe chete yeNational Sports Stadium. Black Rhinos, Capes United, Dynamos, Harare City, Herentals neyada dziri kugovana kushandisa nhandare imwe chete iyi. Zvikwata izvi hazvikwanise kushandisa Lafarge nekuti haikodzere kutambirwa nhabvu yePremiership, uyezve Chibuku Stadium kuchitungwiza nekuti iri kudawo gadziriso yakasimba. Izvi zvamanikidza Black Rhinos kuti isiye National Stadium iyi yakananga kwamutare kunoshandisa Sakuba Stadium kutanga svondo rino pari kudzoka mitambo. Munyori mukuru weBlack Rhinos, Keno Edward Mutukwa, vanoti havasi kuwana rusununguko rwekutamba mazuva avanoda muNational Sports Stadium nemhaka yekuwanda kwezvikwata zviri kushandisa nhandare iyi. Rhinos iri kutarisirwa kuvhura mitambo yayo muSakuba Stadium nemutambo weLeague neCapes United nesvondo. Aka kanenge kave kechipiri Black Rhinos ishandisa Sakuba iyoyi mushure mekunge chikwata chimwe chetecho makore apfuura chakamboshandisa Rudhaka Stadium kumarondera, Rimuka Stadium kadoma pamwe neChinoyi Stadium. Murairidzi wechipembere Herbert Maroa anoti vari kuda kudzora Rhinos pamazuva 1984 na 1987, apo chipembere yakatora mukombe weLeague.
Kusimudza chikwata chedu cheBlack Rhinos, tikwanise kupedza mwaka tiri pakanaka, tikwanisewo kuwanawo vatambi vanozoendawo pakalendas, tiwanewo vatambi vanotengeswa kunze kwenyika uye tiwane vatambi vanomirira nyika.
Black Rhinos ichaenda kunoshandisa nhandare yevhengere kwaRusape iyo irogadzirwa pari zvino. Makundano ePSL ari kudzoka svondo rino mushure memwedzi wezororo kupa nguva kuhorodhi yekishimisi nemakundano eAFCON ayo akapera svondo rapera. Munyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti vari kufara kuti veruzhinji vachange vachibhadhara madhora matatu chete kubva pamadhora gumi aimbosiedzerwa kuona mitambo iyi.
Isu seZimbabwe National Soccer Supporters Association tiri kufara zvikuru sanekudzikiswa kwakaita mitengo yekupinda kuti tione nhabvu munhandare. Chatinongokurudzira izvozvi ndechekuti vanhu vange vakabayiwa nhumba dzeCovid-19 kuitira kuti izvo vasakanganiswe pakuona nhabvu.
Mutambo mukuru pamitambo yesvondo rino ndeuyo uri pakati peFC Platinum iyo ine mukombe weLeague uyu neBlauwayo Chiefs iyo iri kubaka moto unotyisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.